Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 28 chikunguru 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare raMajestate rakawana mwanakomana wava Job Scala Jr. asina mhosva yekutadzisa mapurisa kuita basa ravo. Zimbabwe ichatanga kutenga moto wemagetsi kubva kuZambia mwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare raMajestate kuchitungwiza nechipiri rakawana mwanakomana wemumiririri weZengeza West muparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro vebato reCitizens Coalition for Change vaJob Scala vaJob Jr. vasina mhosva panyaya yekutadzisa mapurisa kuita basa ravo yavaipomerwa. Gweta rakanga richimirira vaScala vadiki vaFreddy Michael Musarirevu vekambani yamagweta yeTendai Biti Law vanoti mutongi wedare akarasa uchapupu hwakanga hwapinzwa mudare nemapurisa uchiedza kuroverera vaScala vadiki uchinzi hwakanga husina kukwana kuti hushandiswe mudare. VaScala vadiki vaipomerwa mhosva yekutadzisa mapurisa epakamba yeSt Mary's kusunga vavakidzani vavo avo vainzi vakange vaita mhirizhonga. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kanemiri weStudio 7.
Reredzi mhosva rakatonga irikati hazvaigona kuva chiri chokwadi kuti mwana wavaScala akange ari panze musi uyu. Dare rakatonga rikati mapurisa atadza kuburitsa humbowo hunoratidza kuti munhu wavari kuti vakaona musi uyu aive mwana wavaScala. Dare rakatonga kuti humbowo hwemapurisa hwaive hwakapesana zvisingaiti zvekuti daredzi mhosva rakange risingakwanise kushandisa humbowo uhwohwo kuti riti iro mwana waScala akaita obstruction iyoyi.
Saka ive vaScala vadiki vari kuti vakakanganisa kufamba kwemutemo nenzira ipi?
Job Scala Jr. anova yakasungwa nemapurisa epaSt Mary's police. Mhosva yaaipomerwa ari kunzi iye akavhiringa mapurisa kuita basa ravo. Mapurisa vakange vauya kuSt Mary's paimba iri pedyo nepamba pavaScala apa panova pakange paita mhirizhonga. Mapurisa vari kuti ivo pavakauya vachida kuti vanosunga vanhu vakange vakonzeresa mhirizhonga musi uyu, Job Scala Jr. ari kunzi iye akange aripo pane vanhu ava akabuda mumba mavo panguva dzeusiku dzinokwana idzo kuita kuma11. Saka ari kunzi akanoenda pamberi pemotokari dzemapurisa ayo marayot police vakanga varipo vane puti dzavakange vanadzo. Ari kunzi akamira pamberi pemota akarambidza mapurisa kuti vasunge vanhu achiti mapurisa akanga asina kodzero dzokusunga vanhu ava vainzi vakange vaita mhirizhonga nekuti mapurisa akange asina warrant, inonzi warrant of arrest pachirungu, kana kuti mvumo inoita kuti mapurisa ange iwo achisunga vanhu zviri pamutemo. Saka mhosva yaaipomerwa ndeyekuti akadzivira mapurisa kuti vaite basa ravo, inonziyo nechepachirungu obstruction.
Saka ivo vaScala vakabvuma here mhosva yavari kupomerwa iyi kana kuti zvakamira sei?
VaScala havana kubvuma mhosva yavaipomerwa iyi. Chandinoti mhuri yeZimbabwe izive ndechekuti mhosva iyi payakaparwa, pairi kunzi yakaparwa, pakange patova nenyaya dzakati wandei dzavaScala vakuru. Zvinosakisa izvo kuti pange pakazoita fungidziro yekuti mhosva iyi yakange iri kuuya isinei nekunangana nevanhu vainzi vaita mhirizhonga, asi iri yakanangana nekuda kudenha kana kukanganisa vasikala vakuru nekuti mwana wavasikala musuyu ari kutonza ana kunge abuda panze even pakaitika mirishonga iyi ana kubuda ana kuonekwa kana nevamwe even vanonzi mawitness hapana kana varipo vanotaura kuti mwana wavasikala akanga ari panze asi takatokashikamadzwa tichinzwa mapurisa achitiwo vakamuona achimira pamberi pemota asi vamwe vanhu vaivapo vaitaura kuti mwana wavasikala akanga asipo vasikala vakuru chaivo vanga varipo musi uyu uri kunzi wakaparwa mhosva ende vasikala pamba pavo nenyaya yesecurity vanokiya madho avo nemagete avo saka zvinova zvinhu zvakatokatyamadza nesuwo taimirirawo kuti vanogoti sei mwana wavasikala aive ari panze musi uyu sei akakonzeresa mhirizhonga musi uyu ivo vanhu vaipa chapupu vanga vari panze chaivo vachiti kwete mwana wavasikala akanga asipo uye vasikala vakuru chaivo vanotaura kuti mwana wavo akanga ari mumba musi uyu zvinotokatyamadza tese isu kuti sei vakangomukira kunanga mwana wavasikala kuti mwana wavasikala ndiye uyo akanga ari pakati pavanhu vaiparwa mhosva zvinova izvi zvakaita kuti uye fungidziro yekuti chinangwa chakange chisiri chekuda kukanganisa mwana asi kukanganisa baba vanova vasikala nenyaya dzakawanda wanda dzakange dzichiuya dzakavananga mukati mematare
imi semagweta aivamirira mune matanho amuchatora here
ndakataura navasikala ndikavaudza mutongo wakapiwa nedare saka ivo vasikala vakuru zvezvamunongoziva vari kurimandi kuchikurupi nenyaya dzimwewo dzavari kupomerwa saka takamirira ivo vasikala kuti vatiudze kuti totora matanho api kana vachinge vabuda vakanga vati momira mombomira makadaro tichimhanyisawo nyaya dzavo vasikala vakuru kuti vabude kana vachinge vabuda tinozogara pasi toona kuti tingatore matanho api kuti tikwanise kuti tichitsimidza zvinhu zvakaitwa nemapurisa epasen mary's police station
gweta rakanga richimirira vajobsikala vadiki vafredi michael masarirevhu vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 Hurumende yeZambia yakazivisa nezuro kuti ichatanga kutengesera Zimbabwe moto wemagetsi kubva mwedzi unouya waNyamavhuvhu. Izvi zvinotevera kunyorerana chibvumirano neSouth Africa kuti Zambia itengesere South Africa moto wemagetsi. Gurukota reZambia rinoona nezvesimba remagetsi vaPeter Kapala vanoti vari mubishi rekugadzirisa zvikwanisiro kuti Angola itengeserwevo moto wemagetsi. Zimbabwe ichange ichitenga 100 megawatts dzemoto wemagetsi pamwedzi ichibhadhara mamiriyoni matanhatu ane zviuru mazana matatu emadhora ekuAmerica kana kuti US$6.3 million pamwedzi. Vanongorora zvematongero enyika vachiita dzidzo dzepamusorosoro paHoward University muWashington DC vaCalvin Manduna vanoti Zambia yakaita rombo rakanaka mukuti yakawana vatungamiri vechidiki vane ruzivo rwemabhizimisi vachiti Zimbabwe ine dambudziko rekuda kutarisa sure kwayakabva sezvinoonekwa muzvirongwa zvizhinji munyika zvakafanana nezvemukurima.
Zvokuitika kuZambia zvinofadza, zvinodadisa, zvinoyevisa. Zvinoratidza kuti pakapinda hurumende iri business friendly inenge ichiita reengagement yechokwadi kwete kungotaura. Vene vecapital, mainternational investor, mainternational institutions, mabhanka anenge ane zvikwereti zvenyu, they are prepared kugara pasi nemi. Saka pamusoro penyaya yekutengesera magetsi, chikuru chiri kuitika kuZambia ndechekuti vari kukwanisa kugara pasi nevari nemabhanka ane zvikwereti zvavo, votanga kugadzirisa nyaya yezvikwereti zvechibatsira kuti vakwanise kuisa mari mainvestment anenge iwayo emagetsi. Zambia zvairi kuita ine excess capacity yemagetsi kubva kukafu wegoji, saka inenge ichikwanisa kutitengesera nedzimwe nyika dzemurijini medu. Ndozva zvakagadzira powerpoint yedu yemusadak ichiitira kuti vaya vanenge vane magetsi aringari surplus vakwanise kutengesa.
Kana makatarisa wo pa hurumende yavo munoona kuti pane mutsauko here Zimbabwe ingatadza kuitawo zvirikuita Zambia
andioni Zimbabwe chikwanisa kuita zvirikuita Zambia ne chikwata chatinacho I think zvataona nemakore since pakaitika kuchinja kwehurumende pakaenda vamugabe takatarira kuti pamwe pachaita zvatiri kuona kuZambia pakuchinja nzira dzatoshanda kuZimbabwe asi ndofunga ruzhinji tinobvuma kuti hapana chakawanda chakanyanya kuchinja kana kushanduka paapproach yatoita business investment muZimbabwe saka zvirikuita kuZimbabwe zvakasiyana nezvatoita kuZimbabwe
chii chikuru chatingadzidza kana takatarisa Zambia maitiro avanoita zvinhu zvavo chii chatingabatawo ipapapa tikashandisa muZimbabwe
ndingati Zambia ine nyasha yekuti yawana mutungamiri negovernment vanhu vari kubva kuprivate sector saka vanhu vanohwisisa business saka vari reform minded muapproach yavo whereas isu kuZimbabwe tine vanhu handifungi vanhu vari muhurumende yedu vazhinji vakamboshanda vanhu vangoveri vari mugovernment navo over 40 years saka ideology yavo in terms of the way vawantasa economy and experience yavo as well zvakatosiyana and tatoona kuZambia because of udiki hwemutungamiri wavo nehurumende yavo age wise I believe pane kafreshness kema ideas kekuda kutarisa economy governance issues nenzira dzakasiyana isu tinenge tinonyanya kutaura kumashure tine kuda kudzokorodza zvatajaira sehurumende which pamafungiro angu zvinhu zvaishanda kana kuti maapproach awaita 1970-1980 handizvo zvingashande 2022 even maapproach kuekonomy pakuda kuramba ngatirimei ekonomy pamwe inenge ichita zvakati siyanei saka ndingati ndokusiyana kwandoona pakati pedu nezvukirika kuZambia
vaKelvin Manduna vari parunhare kuWashington DC neStudio 7. Zuru vashandi vehurumende vakawanda vakange vari kumabasa munyika yose kunyange hazvo rimwe remasangano anomirira vashandi ava reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rakange raita kurudziro yekuti vashandi varamwe mabasa zuro nanhasi pamusana pekushomeka kwemari dzemihoro. Nyanzvi mune zvamabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vashandi vaneta vachiti panofanirwa kutsvagwa dzimwe nzira dzekuti zvichemo zvevashandi zvinzwikwe.
Mavonero ataita ndezvokuti zvinogona kuva nesimba kana zvaitwa zvamastay away iwayo sekurongwa kwazvaa zvakaitwa asi zvinenge zvisina kuzobudirira ruzhinji kana kutoti vose vava vachifanira kusaenda kumabasa. Vanenge vaenda kumabasa ameno kuti vapindwa nechando chipi kuti havana kunge shoko rakasvika kwavari here zvekare mapurisa anga ari mumutaundi nedumo panzvimbo dzinoungana ungana vanhu kubvira makuseni kusvika manherano aya pamwe achida kuona kuti iye kuchaungana ipapo asi ngaurwa pamwe chete nokuona kwatiri kuita nezvokuti hakuna watadza kuenda kubasa asi ndinovimba kuti vaenda kubasa ivavo vane kugona kunge vava vasingashandi nomoyo svinu vanga vasingashandi nenzira kwayo vachingonyozera vari pabasa asi hazvioni kuchibudirira kana vanhu vasina kuenda kumabasa kwacho ikoko zvekare kusaenda kumabasa ikoko neimwe nzira kune ichitova kuuraya nyika saka ndingangoti ndiri kumhura ndiri kutsuro kuti handisi muvanhu vanenge vakaronga kusaenda kumabasa ikoko zvekare handinzwi marwadziro marwadzo avo nokuti handisi mumabasa avo saka kuti ndite hazvina basa zvokuramba mabasa ikoko handisviki ikoko ivo ndivo vanoziva
kana vanhu vachiramwa mabasa vanogona kuwana zvavanoda here munofungei nenyaya yokuramwa mabasa
kuramba mabasa ikoko ngationi kuti kunotibetsera here kana tikaramba mabasa pane chatinowana here chinozokunda kutaurirana nhaurirano dzinenge dziripo dzokunzwisisana kuti hatingahwini tose tose tinofanira kukurusa tose tichifanira kuhwina tobvumirana pakati kuti tingahoreswa mihoro yakaita sei kana kuti tingapiwa maincentive akaita sei kuti tirambe tiri pabasa asi zvekare kana uine zhara kana usina mari yokuenda kubasa ungagoenda kubasa ikoko sei ungagondodzidzisa sei wo uine zhara saka zvinobata kwose kuti ngakuve kunoitwa nhaurirano dzinenge dziripo hurumende ngainzwe marwadzo avashandi vayo
sokuona kwenyu Professor Masocha munoona sokuti masangano anomirira vashandi naivo vashandi pachavo vakabatana here kana vasvika panyaya dzakaita sedzidzi
ndinoona sokuti havana kubatana zvachose nokuti zvinotaura vakuru vakuru vakamirira masangano aya kuti vashandi vedu vacharega kuenda kubasa musi wakati newakati handizvo zvatinoona zvinoitwa nevari kumabasa kwacho vanenge vakamiririrwa navatungamiriri vavo saka hapana kunatsokubatana handi natsokuona kuti shoko rarasvika here nokuti zvinoita sokuti vashandi vaneta nazvo izvi kuti kana tikarega kuenda kubasa chii chatinowana pamwe tinondoroga ikoko namapurisa ivo vakuru vakuru vachoiva vanenge vakokera kuramwa mabasa ikoko vanenge vasiko kustrike idzodzo vanongokokera vanenge vasiko saka handioni kubatana kwazvo kwavatungamiriri ava vanogona kungotuma vanhu kuti ngatirege mabasa ivo havange variko vanenge vasiko ikoko kunodemonstrate ikoko vashandi vacho pamozopedzisira varongwa vasungwa asi vakuru vakuru vacho vanenge vasingaonekwi kuti vari kupi saka hapana kunatsokubatana ipapa apa handivoni kubatana kwavo
nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuHarare nestudio 7 vanoshanda mubhizimisi rekutakura zvinhu munyika vochema-chema nekusagadzikana kwemitengo yamafuta edzimotikari vachiti mitengo yezvinhu zvose inobva yakwira ivo vasingagoni kukwidza mitengo yezvinhu zvavo zuva nezuva izvi zvinotevera kudzikiswa kunonzi kwaitwa mitengo yedhiziri nepeturo nezimbabwe energy regulatory authority kana kuti zera nemadhora ekuamerica asi vachiti hazvibatsiri nekuti mari yemunyika inenge ichidonha uremu zvekuti mutengo wacho hauoneki kuti wadzika Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro navasamora mungati avo vari mubhizimisi rekutakura zvinhu nemarori pakati peHarare neMasvingo
isusu ini ndinoitwa samora mungati ndinoita zvekutakura building materials kubva kubricks jecha nezvimwe zvakadaro zvekuvaka nhaurwa yemafuta ediesel nepetrol amuri kutaura mukoma aya zvinhu zvakatomira isusu sematransporters nekuti tinoti nhasi hanzi diesel rakwidzwa price then isusu sematransporters tinogona kukwidzawo asi obvious makwidziro atinoita haazonyatsoenderane ne makwidzira anenge aita mafuta ediesel nepeturo then togara togara tonzi diesel radzikiswa tobva taona kuti tichidzikisa maprizes hazviiti nekuti vanongodzikisa pakutaura maybe pamaredio nekumapepa asi pagiraundi chaipo chaipo hationi musiyano wokuti radzikiswa kana kuti harina asi tikatonzi radzikiswa zvemashuwa diesel chanoita kushayikwa chete hariwanikwe pamapampu tobva tatangawana kubreak market kuna vakomana vanoita zvekuhodha kumagonyeti vaya vaya vanobva vakwidza prizes nekuti papambu panenge pasisina
saka bhizinesi racho rinofamba sei mumamiriro akaita zvinhu iwayani
mukoma wangu handiri kukunyeperai bhizinesi rakatiomera tisu vanhu vanonzi vakaomerwa zvokuti unoshaya kuti woita sei ukada kukwidza Wacho watinoshandira wacho watinotakurira zvinhu vanhuwo vakatoomerwawo vazhinji wacho watinotemba nawo macivil servants anopuwa mari neRTGS apa isusu kuti tiwachaje neUS vanenge vachiti hatina US vakaticha tikavapa vakatoa maRTGS isusu kuti tichinotenga dhiziri RTGS iyaya inoskorambwa kana panemwe magaraji vanenge vachiti kuda US dollar saka business rakatiomera tisikungotiwo vanhu kuti tiwane kurarama asi raramo yacho haina pfundutso yatiri kuita
zvii zvamunofungawo imi semunhu ari mubhizimisi rekutakura iri kuti zvingada kuitwa kuti zvigadzirise nyaya dzemafuta idzi munyika
izvi totozvisiyira kune vakuru vari kumusoro ikoko kuti dai vaikwanisawo kunzwa chichemo chedu kuti hazvikwanisiko here ichocho hatiziviwo kuti chii chinoitika kuti zvimbonzi rakwira rodzikiswa patinenge rambokwira paya paya chii chinenge chaitika patinenge razonzi radzikiswa chii chinenge chaitika izvozvo hatikwanisi kuzviziva asi dei taizviziva kuti zviri kukonzera zvacho zvii ipapo hatikwanisi kuziva kuti chii chiri kukonzera
mati munoita zvekutakura takura imi vanodawo kutakurirwa takurirwa vangada kukutsvagai vanokuwanai kupi
right isusu tichiri kushandira tiri panze hatina maofisi chaiwo chaiwo asi kuti tinoshanda tiri pamashops epalocation paopposite zayoja ndipo patinopaka marori edu ndipo panouyawo pacustomer kana pafacebook mukatsvaga anonzi samura mungati munomuwana mukaisa meseji ipapo tinoiwana zvakare
avo vange vari vasamura mungati vanoita bhizimisi rekutakura zvinhu nemarori pakati peHarare nemasvingo vari parunhare kumasvingo naEvans Zininga weStudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Newsday rinoti zviuru nezviuru zvevabereki nevana vechikoro zviri kutya mushure mekutadza kubhadhara mari yekunyora bvunzo dze2022 Zimbabwe School Examinations Council mari iyi inofanirwa kubhadharwa mangwana nevana vanoda kunyora bvunzo dzegrade 7 ordinary level neadvanced level kuti vanyore bvunzo vana vegrade 7 vanofanirwa kubhadhara mari yakaenzana nemadhora gumi ekuamerica veo level vachibhadhara mari yakaenzana nemadhora gumi nerimwe ekuamerica vea level vachibhadhara mari yakaenzana nemadhora makumi maviri nemaviri ekuamerica yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
murisei pastudio 7 apo ndakandaaya zvangu studio 7 mazuva esa vanoda ana mugwadi endai kuzimbabwe munovaona musavashanda yanyu kuvareketa pasocial media vanobatika kuzimbabwe munoti todo mugwadi munomubata raiti ndiri kuenda hangu pasouth africa kuentenga teiri kushandidzana nemaamericans uzizoni tikazizoni tichakupai musi wa 31 december pari zvino tinombogarirei saka zviri patena kuti vanoda kuti vazvarwa zvezimbabwe zviri mumadhayasikora kunyanya musouth africa zvindosukumidza zano vabatsira nokuti ivo nokubvapo saka igemu yanga yakarongwa kudhaya igemu yakatorongwa kudhaya kuti uyai muvavharire kuti vasasadzoka ukoko vauye vasukumidze zano ino zano yacho munoti inombozvitsvaka here
mangwana nakanaka vashamariri nevateereri vestudio 7 zita nditimo game changer ndiri kuJohannesburg ndichida kubvunza kwamusoro penyaya yemukomana weZanupiwe pangakakidhinepwa nevakomana vecc nyaya iyi vashamarari taikumbira kuti imi muiteerere but tinoona sekuti hamuisi kutizivisawo kuti zvava papi because takapedzisira ponyata achazoudza vana vezimbabwe zvizere kuti chii chaitika asi nanhasi zvakangonzizi ngatiregei kuramba tichiitwa zvituta nevanhu vanozviita vakangwara tokumbirawo ponyati adzoke kuvana vezimbabwe atizivise kuti chii changa chaitika ponya ati please 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 ngadzoke kuvana veZimbabwe kuti dzidzidze chii changa chaitika takangomirirana nhasi tidzidze chokwadi panyaya iyoyo toda kuziva changa chaitika uye tigozozivazve kuti kwaava vacho vanga vasungwa chii chakazoitika kwavari varipi vakaregedzwa here ozvavapapi
ini ndinoitwa Samson Magumura ndiriko musha muZimbabwe muno hatitizevi nyamusvika kwamasei asi ndine chikumbirowo kune munin'ina wangu anonzi Mugwadi uyu zuro uno uyu aitaura kuti Zanu PF haiti mhirizhonga aya mashoko anobva kune mutungamiriri wayo asi tinoshamiswa kuti nhasi vari kuda kuona Job Scarafuga akakanganisa strike ko pa 2008 ndiri mubvunzowo vanhu vaipondwa pamasikati machena panharo nhari yanga iri yekufosteredza chielection chachiri chekufosteredza chekuti rinhani vanhu vakapondwa nyika yese zviri pachena chena chaizvozvo nebato 1 kati nhasi unozva vachiti haikodzesi mhirizhonga ndozoshamisika zvemugwada achitaura kuti ataurirwa chokwadi nana uyo chipangano uyo aakutaura kuti nhasi uyo ndiwe mhirizhonga uyo tomuziva ari wemhirizhonga asi aitaura kuti zanu haiti mhirizhonga kwai mugwadi aine pfungwa dzakadaro mugwadi ungaaita semwana wemuZimbabwe kutopera kwazviri kuti
pastudio apo makadiko ini ndinova kufara kana mabioelections achiwinika sezvizvo ende nyangwe ndikatarira nenhamba yatiri kuwina nayo inoda kuti titikwidzei zvakati darike ipapo asi inotenda kuti ichakwira handifungi kuti sevanhu vakanga vachimbova nezero vachitanga kukambena taiva nezero 40 kusvikira pa1 kusvikira panhamba yaari nhasi zvekuti kana vanhu vakaramba vakasinga vakamira chaiko chaiko vamusi wekuzovhotera purezidendi nyangwe vakazama kuda kubirira vakadii vachamisa muhofisi inova munanga kwavari munhu wakaifanana neni unokurumidza kuonera nyaya painoenda nako kana kuona zvinhu zvazviri kuda kuita ino vachizama kusainasaina mafomu avo vagowana kubuda nguva dziripo vasaita zvekuzoita sekuti vari kudzingirikwa toda kuti vasiye zvinhu zvakanaka muofisi nekuti patakatarira handioni kana vakapasudunuka kana vakapasudunuka tinotenda kuti nyika inenge iri yavo ndotenda naizvozvo ini ndinoitipo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vabudisa nziyo uye mabhuku avanenge vachiverenga nekuteerera munguva yezvizha. Pane mimanzi yavati vanenge vachiteerera pane vaimbi vekuNigeria vana vanosanganisa Burna Boy, James na Fellis. Vamwe vaimbi varipo vanosanganisira Beyonce, Kendrick Lamar, Drake, Rihanna nevamwe. VaObama vanoti vanodzidza zvakawanda kubva kumhinduro dzinopiwa nevanhu pose pavanobuditsa zvavanenge vachiverenga nekunzwa vachiti mimanzi inobatsira kubatanidza vanhu. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare raMagistrate rakawana mwanakomana wavajobsikala vajobsikala junior vasina mhosva yekutadzisa mapurisa kuita basa ravo. Zimbabwe ichatanga kutenga moto wemagetsi kubva kuZambia mwedzi uno. Dzimwe nyanzvi mune zvemabhizimisi dzinoti vashandi vaneta vachiti panofanirwa kuwanikwa imwe nzira yekuti hurumende iteerere zvavashandi vayo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri mu Washington DC ndini Tanono Kawande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.